manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu chivabvu 31/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatara musi wa 23 Nyamavhuvhu sezuva resarudzo mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vachitiwo
takanyimwa mufaro takabirwa mufaro takabunyimwa budiriro takabirwa budiriro asi budiriro iri kudzoka musi wa 23 saka tiri kugadzirira
asi mutauri webato rezanupf vatafadzwa mugwadi vatiwo
Kwatiri kumusangano wezanu PF ndiro gore ra 2023 musi wa 23 tichiti EDP
Nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika yokonzera makakatanwa vamwe vachiti dhora iri rinofarira kuregedzwa kushandiswa vamwe vachiti ngarirambe riripo Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vazivisa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu uye kana pashaya anokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika sarudzo dzechipiri kana kuti run off dzichaitwa musi wa 2 Gumiguru kutarwa kwaita zuva resarudzo kunoreva kuti kunyangwe biri reElectoral Amendment Act rikapasiswa harichashande musarudzo dzegore rino Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Chiziviso chavo mugwaro reGovernment Gazette vamunangagwa vati matare ekunyoresa vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuro achagara munzvimbo dzakasiyana siyana munyika musi wa 21 chikumi vanoda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika vachanyoresa kudare renomination court iro richagara padare rehigh court muHarare ko vari kukwikwidzana navamunangagwa vanoti kudii nekutarwa kwezuva resarudzo Regaitinzwe kubva kumutungamiri weCCC vaNelson Chamisa
musi wa 23 rinova zuva remuna August uri musi wechitatu ndopari kuuya independence kana kuti rusununguko rweZimbabwe mufaro uri kudzoka takanyimwa mufaro takabirwa mufaro takabunyimwa budiriro takabirwa budiriro asi budiriro iri kudzoka musi wa 23 saka tiri kugadzirira
vachamisa vatiwo
sichatinoda chitwe pakugadzira ikoko toda kuti mavoters roll anga achizikana nomunhu wese munhu ari pavoters roll azikana nomunhu wese todawo kuti mapolling agents anga ari kwese sarudzo dzitwe pajikerere paruzhinji pasaita anozvambaradza mumwe kana kurova mumwe tiri kutona mata kude munyika maita runyararo tiri kuna mata kude munyika maita rugare nekudanana panana vengaitounza farai Panana kusadanana tounza wadzanai.
Mutauri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Munzora vaLloyd Damba vashora vamunangagwa nekukurumidza kutara zuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare yekutarwa kwemiganhu yekuitira sarudzo.
Vamunangagwa tine nyaya nawo mukoti asi vaita blatant disregard yenyaya iyoyo vakanoproclaima court dates. Takaendesa nyaya yedu yedelimitation report iri kunze kwemutemo. Yatane maweeks tichitsanangura kuna vanhu veZimbabwe. But zvisinei, takudza vanhu veZimbabwe kuti election tiri kugadzirira kupinda mairi, but hatibvumirane nazvo nekuti tokuenda muelection yakarikwa kudhara.
Mumiriri weHarare East muNational Assembly vatendai biti veCCC vati havasi kufara nezvaitwa navamunangagwa vachiti kutara kwavaita zuva resarudzo Paramende isati ya peza kuzea Electoral Amendment Bill kunorewa kuti kunyange mtema uyu kapasa aucha shanda musarudzo dzegorerino. Vabiti vaendera mberi vachiti mutemo wesarudzo sezvauri hauna kunaka.
Taita kubatsira nyaya zvakare code of conduct ine mazino yekuti munhu akaikanganisa anokwanisa kusungwa. So zvinhu zvakawanda zvataenda kuti zviite zvinoreforma nyaya mutemo wemy elections munomusipati.
Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati paramende iri kuendera mberi nekuziya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo. Vanoti bhiri iri haritadzisi nyika kuita sarudzo dzakachena.
Chero zvauri zvinezvo chaunotadzisa chinobva chanzi election yakona kuita free and fair because ye close yakati yanga ichabatsira zvakati. It's good to improve the laws but there's nothing that makes the process not be free and fair.
Mutauri wemDC inotungamirirwa navaDouglas Munzora vaWitness Dube vati havasi kufara kuti vamunangagwa vatara zuva resarudzo vasati vagadzirisa nyaya dzegwaro revavhoti nedzimwe.
Kungoisa sarudzo dzinongoratidza kuti chavanongoda chete kupinda mupawa.
Asi mumiriri wemberengwa North vamakoraidza vezano PF vati vanofara nezvaitwa nemutungamiri wenyika.
Ngatiregei kuita mirishonga nekuda kwezvematongerwo enyika, ngatitei maelections edu murunyararo.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvichanetsa kutevedza zvimwe zvinhu zvinodiwa neConstitutional Amendment number 2 mutemo wesarudzo usina kuvandudzwa.
Saka zvazvava kureva nezvokuti nokuti mutemo uyo haona kunge wapasa, zvinhu izvozvo zvichanetsa kuti zvoitwa sei musarudzo dziri kuteera idzodzo.
Kana zuva resarudzo ratarwa nemutungamiri wenyika, vanoda kuvhota vanenge vasara nemazuva maviri chete ekunyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichitevera chiziviso chemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa chekuti musi wa 23 Nyamavhuvhu 2023 ndiro zuva richaitwa sarudzo munyika. Zvimwe zvaro reZimbabwe zvinogara kunyika dzakapoteredza zviri kupa maonero akasiyana-siyana panyaya yekuti zvichadzokera kumusha kunovhota here kana kuti kwete. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vataura neStudio 7 muhurukuro dzakasiyana varatidza kuti havana tariro yekuti kune chipenyu chichabuda musarudzo dzechipiri mushure mekupidigurwa nemauto kwevaimbi vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Vachoice Moyo, avo vanorarama nekugadzira mafoni muguta reFrancistown muBotswana, vati kunovhota kupedzera hoko padehwe retsindi. Mashoko avamoyo atsigirwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reVindhuk muNamibia vaNaison Chirwa, avo vati ZANU-PF yauresa vanhu vazhinji moyo nokuda kwekubira sarudzo kwayo.
Vanhu vanozviziva kudhara kuti tutomba nhamo vanofanira kuvhota, but nyaya ndeye kuti vanoziva kuti tinovhota asi hazvishandi, ndo zvinouraya vanhu.
Taida
chaizvo bhadzi taneta because hazvina zvazviri kutipa. That's why tautongova bheta utsvage zvako sadza uzviwanire kudya uri kwaunenge uriko. Inotozova expense especially kana zvaone kuitarisira zvacho zvisinganoiti nedhat riri gwara because kuinda kuZimbabwe nekudzoka it's almost $100 yaunoda.
Mumwe anoti mutsigiri wezanu PF waMalvin Chiware vati kunyange bato riri kutonga rakabatsira kwazvo nekupa vabereki vavo minda, vamunangagwa vakafanira kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha.
Hatina hangu ndiri muzanu PF, nyangwe haisina chainondibatsira nayo. Ndiri muzanu, ndakakurira muzanu. Yakatipowo munda kudhara but ina handina chandobhenefita nazvo muzanu PF. Vatokutiwo idhida yakwanisa kugadzisa nyika, kutogadzisa rodhi, apa vanhu mabasa. Vanhu havadyi rodhi, vanodya mabasa. Ndozvatongochema nazvo.
Asi vatrimal Gutu vanogara muJohannesburg muSouth Africa vati vachaenda kunovhota kuZimbabwe sezvo vari kunze kwenyika vasina kodzero yekuvhota.
Kutori
connection to embassy in terms of transport. There's no voter. Pachowara, nigga. I see pay. Same with Zimbabwe and out is Babu. Because changing with Babu and I got my Zimbabwe. Regardless of what's about a party, not about a physical Zimbabwe.
Mutauriro wetripo simu zvarefadzai maere vaudza Studio 7 kuti zvinoreva makore mashanu ekutambura zvakare kana vanhu vakasavhota nehuwandu hwavo.
Munhu wese anofanirwa kuuya kumba kuti tivhote kuti tizokunda ZANU-PF musarudzo dziri kuyamuna August. Isusu tiri kutaura isusu kuti tiri kuona tese kukwira kuri kuita zvinhu. Vanhu vari kuedza kutabude munyika vachinoita manese aid, zvipatara zvedu hazvina kumira zvakanaka, hamuna mushonga, maticha haasi kubhadharwa, tine nyaya dzemakala, tine vasungwa vari mujeri, ana honorable job seeker nava Jacob Ngarivume, zvese izvozvo zvinoda kutibata sema citizens kuti tizo vota pakuru, tigozo kunda pakuru. Kunda tikasadaro tinozoita mamwe makore mashanu tichitongwa nezanu-PF.
Mukuru mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu-PF vatafadzwa Mugwadi vati havo vane chivimbo chekukunda.
Kwatiri kumusangano wezanu-PF ndiro gore ra 2023 musi wa 23 tichiti EDP.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave nemakore akawanda zvichida kuti zvibvumidzwe kuvhota sezvinoitwa zvizvarwa zveSouth Africa, Kenya nedzimwe nyika. Electoral Commission of Zambia inoti iri kuda kuti vari kunze vatange kuvhota muna 2026. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
United States Agency for International Development kana kuti USAID nasi yapa rubatsiro rwechikafu runokosha mamirioni masere nezvuru mazana manomwe zvemadhora ekuAmerica kusangano reWorld Food Program kana kuti WFP kuti ribatsire mhuri dzakatarisana nenzara matunhu mashanu munyika pasi pechirongwa cheFood Assistance for Assets Program. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weWFP muZimbabwe vatatenda Macheka.
Vatana Kashonai mudzidzisa nemudzimai nevana vatatu kusanganisira mumwe akatanga zvidzidzo kuyunivhesiti. Mari yavanotambira inove zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti madhora 150,000 emari yemuno nemazana maviri nemakumi mashanu.
Tine urombo regaiti kuendesei kuna vatatenda Macheka vanova mutauriri weWFP.
Sangano reWorld Food Program nasi ratambira mari inokwana kuita 8.7 million yabva kuhurumende yeUnited States of America kusangano kana kuti bandiko ravo reUnited States Agency for International Development muchidimbu USAID.
Saka mari ichabatsira vanhu vari kunzvimbo dzipi chaizvo?
Mari ichabatsira vanhu vanokwanisika kuita 65,000 mumatunhu anoti Kariba, Masvingo, Mwenezi, Rushinga nezvishavane. Mari ichabatsira kutenga chikafu chakaita sechibage, mafuta nebhinzi, ndumba kana nyemba. Dzinova idzo dzichashandiswa kupa vanhu vanenge vane matambudziko echikafu. Asi vanhu ava mushure mekunge vatambira chikafu ichi vanozoshanda mumatunhu avo, matunhu avari iwawo.
Vanenge vachiita sei chaizvo?
Dzimweni dzenguva vachabatsira kuvaka zvimadhamu zvidiki, angava mapindu emuriwo kana nzvimbo dzinochengeterwa hove, mafish pond nezvimwe zvivakwa zvakasiyana siyana vachitambira chikafu icho chichi. Zvivakwa izvozvi zvichazovabetsera munguva inotevera kana vaakuda mvura kana kuti zvichida kwaitika drought, kusanaya kwemvura kana kwaitika mafashamu kana kwaitika nzara huru. Zvinoreva kuti vanhu vaya vaya vachabetserekana nezvavanenge vakadzidziswa zvichida sei kuita zvemukando, zvekukweretisana mari, kuita tumabhizimusi tudiki twavachadzidziswa. Saka izvozvizvi zvinobatsira kuti ramangwana ravo panozoitika kunyange pfumvu kana drought kana kushayikwa kwemvura vanozokwanisa kubatsirikana vachinotarisa ipapo.
Izvi zvinoreveiwo takatarisa humwe upfumi hwevanhu ava.
zvoreva izvo kuti vanhu ava vachakwanisi kuti kuda munhu anenge ane kamombe kake, mumwe ane kambudzi kake kana kahuku kake, ochiti achiregai nditengese kahuku kangu kuti ndiwane sadza, kana achiregai nditengese chibage changu ichi kuti ndiendese mwana wechikoro. Vanhu ivo vanoziva kuti tikangoenda kumagadheni edu, kumapindu edu aya kwatakarima, kana kuti kadhamu kedu kane mvura kaya, kureva kuti vanhu ava ane mvura gore rese, vanokwanisa kutora mvura yaya vachidiridzira mapindu avo. Hazvi zvoreva izvo futi kuti vana havachabviswi muchikoro, kana kuti vanhu vakwanisa kuwana kudya kwakakwana nguva dzese, nokuti dzimwenguva munguva yenzara tinoonawo kuti vanhu vanozodya kamwe chete pazuva, zvinova zvisina kunaka zvikuru sei kuvana vadiki.
Vatatenda Macheka vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muWFP muZimbabwe vanga vachitaura vari parunare muHarare. Kushaya simba kwemari yemunyika uko kuri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru, zvichiomesera veruzhinji sezvo vemabhizimisi vakawanda kusanganisira vanoshanda zvisiri pamutemo vave kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica iyo isingawanikwe nyore nevakawanda. Izvi zvinonzi zvasimudzawo gakava rekuti mari yemuno yombosendeko parutivi here kana kuti kwete. Kudzana emsengi anoti panyaya inotevera.
Vatana Kashonai, mudzidzisa nemudzimai nevana vatatu kusanganisira mumwe akatanga zvidzidzo kuyunivhesiti. Mari yavanotambira inove zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti madhora 150,000 emari yemuno nemazana maviri nemakumi mashanu yemadhora ekuAmerica yeallowance hazvivakwanire pakurarama kwavo nemhuri yavo. Vanoti vanoshandisa mari inopfuura mazana matanhatu emari yekuAmerica pamwedzi, vachiti upenyu hwakavaomera zvekuti vanotopona nekuitawo mamwe mabhinda uko uye vanogara vari muzvikwereti.
Ndinoenda nohoda garasi, ndinonohoda inki yekuti ndifotokope kuedza kuita augment tumari tushoma twandinowana, but hazvikwani. Kwereta kwacho kuti wambopiwa naningi ukaona kuti nguva yekumubhadhara yasvika hauna mari ye, unonokwereta mumwe kuti uyu mubhadhari, ndokutorarama kwacho.
Amai Dion Moyo ndemumwe wevanhu vanotengesa mumigwagwa muBulawayo. Vanoti kushaya simba kwemari yemuno kwave kuita kuti vasadi kuitambira nekuti vanonetseka kuwana kwekuishandisa.
Kumamaketi kwacho kwatotengesa vanoramba bhondi, vanoti havaridi michovha chaiyo chaiyo nebhondi yavadhola kubva mutaundi kuenda kumalokesheni kana kubva mutaundi kuenda kumasabhabhu. Zvinhu zvaoma, totikuvadza vatotiuraya nebhondi.
Amai Moyo vanoti havangakwanisi kutaura kuti mari yemuno yombosendekwa parutivi here kana kuti kwete, asi vanoti panofanirwa kutorwa matanho akasimba kuti zvinhu zvigadziriswe. Mudzidzisi Shonai vanotsinirawo kuti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu nekukasika nyika isati yadzokera mumatambudziko seakamboonekwa mugore ra2008 apo mari yemunyika yakashaya simba zvekuti muzvitoro mange musingachawanikwe zvinhu zvekutenga.
Saita quick decisions to turn around the economy. Tinodzokera futi kwakadaro. The health services collapse. The education sector got on the brink. No, it has also collapsed. Because muna akutongotsvaga kuti ndoraramawo sei.
Mumwe anorarama nekutengesa amaita kudzwa shumba vanoti maonero avo ndeyekuti mari yemuno imbosendekwa parutivi.
Muchovha unotokuda nzira 5,500 saka iyi bhondi hatichariidi.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora vakambove mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC ndomumwe wezvematongerwo enyika vari mupolitical electors dialogue kana kuti Pollard. Vanoti boka iri rakabatsira kupa hurumende mazano akabatsira kuti mari yemuno isaramba ichishaya simba, vachitiwo hazvibatsiri nyika kuti mari yemuno ibviswe.
Kana vatoribisa even ukatoda kubisa kake ndekanguvana kuzoridzosa zvinonetsa unenge vatoriuraya zvachose. Saka ngavamboedza kuita zvinofanira kuitiwa uye vanhu vamboisa musoro pamwe chete titaurira nechokwadi zvinofanira kuitiwa kuti richengete mutengo waro asi takambori chengeta richishanda.
VaFelix Chari, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi, ndemumwe avo vanotsigira kuti mari yemuno imbosendekwa parutivi.
Hatikwanisi kublema vamabhizimisi sezvo vachitsvaga kurarama munguva yakaoma kudai. That's why tichiona kuti paanochaja mtengo yao hawachaji mtengo ya nasi wanachaji mtengo ya mangwana kuitira kuti vakwanise kuzoreplace stock ya vanenge vatengesa sokuona kwangu laitambo sendeka bond redu parutivi kusvika upfumi hwedu waterama.
Vaprosper Chitambara the Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe kana kuti LEDRIS vanoti kusendeka mari muno parutivi kune zvakwakanakira asi kunogona kunetsawo nerumwe rutivi.
Zvine matsatwa ndechekuti hurumende haichina mukana wekushandisa monetary policy kuti inge ichiinfluenza macroeconomic policy performance uye macroeconomic developments munyika. But kana muchida kukurumidza kupedza nyaya yekusagadzikana kwezvinhu nyaya yekudollar zvino inobatsira ipapo nekuti inoita kuti pashaikwe mukana wekuti hurumende inge ichiprinta mari sezvatiri kuona zvasviitika.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions amai Florence Taringa avo vanotsigirawo kusendekwa parutivi kwemari yemuno vanoti zanondega rinoitwa nehurumende ndiro rinokonzera kusagadzikana munyika.
Chaita musoro uteme chinozivikanwa ndosati kudzokera tichinyanyopusha kuti kana tasvika panguva yakamanikana kudai ngapasashandiswe chisimba kuzama kugadzirisa situation nedambudziko rinenge rawira vanhu vese nekuti ana muzvina bhizimusi vakambunyikidzwa zvinodzoka zvikwari kwatiri vashandi takutambudzika kuti tichawanepi chekudya tichawanepi kwekutenga.
Hurumende yakambosendeka kushandiswa kwemari yemuno mugore ra2009 asi mari iyi yakazodzoswa mugore ra2018 uye panguva iyi hurumende yakatara kuti yaive neuremu hwakaenzana nedhora rekuamerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hakuna nyika ine chiremera inorarama isingashandise mari yayo vachiti dambudziko guru nderevemabhizimisi vanoita nhafu nekukwidza mitengo yezvinhu. VaMnangagwa vanotsigirwa negurukota rezvemari vaMtulinqive vanoti vari kutora matanho kudzikamisa dhora remunyika uye richaramba richishandiswa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mifananidzo yatumirwa pamadande mutande akasiyana siyana iri kuratidza vakapandukira hurumende vechikwata cheRapid Support Forces vachirwisana nemauto ehurumende eSudan Armed Forces muKhartoum. Kunyange hazvo mapoka maviri aya akanyorerana chibvumirano chekuwedzera nguva yekumbomisa hondo. Nasi bazi reAfrican Union rinoona nezverunyararo rePeace and Security Council range richisangana kumuzinda wesangano iri kuAddis Ababa, Ethiopia, kuti rione kuti ringamise sei hondo yemuSudan iyi. Dare reparamende muAmerica reUS House of Representatives riri kutarisirwa kuvhota nhasi kuti ribvise mutemo unosungira hurumende kuti isakwerete imwe mari kana kuti debt ceiling. Kwasara vhiki rimwe chete chete kuti America itanze kubhadhara zvikwereti zvayo kana mutemo uyu usina kuvandudzwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutauri wedare reHouse of Representatives vaKevin McCarthy vebato remaRepublicans vari kushanda zvakasimba kuti nhengo dzedare reparamende dzitambire bhiri rinobvumidza hurumende kukwereta imwe mari kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo. Sangano rinorwira zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu anoti DC, Maryland, Virginia neWest Virginia muAmerica, reCoalition for Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA rinoti riri kuronga kuita mabiko makuru ekutenda zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu aya zvakabudirira muzvidzidzo zvepamusoro-soro. Sachigaro veCOSDA vaJona Masia vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuti rironge mhemberero dzichaunganidza mhuri yeZimbabwe yose kuti ipemberere pamwe chete nevakabudirira muzvidzidzo zvavo kubva muna 2020 kusvika gore rino ra2023 senzira yekuvatenda mukushingirira kwavo kunyange vakasangana nematambudziko akasiyana-siyana zvikuru denda reCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaMasiya naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hunguva Kandemiri, isu sesangano reCOSDA tiri kuronga kupemberera vana vemhuri dzeZimbabwe vari kugara kuno kudiaspora kunzvimbo yeAmerica kuWashington DC nemastates akatenderera anoti West Virginia, Virginia neMaryland. Tiri kuronga pamwedzi uri kutevera uyu kuti tiungane pari zvino tiri kuda kumbopa mhuri kuti dzimbofara nevakagraduata. Isuwo tozoungana secommunity kupfuurikidza necosda kuti vanhu vapemberere zvinodadiswa zvakaitwa neruzhinji rwevana vezimbabwe.
Mapoka api evanhu vakapedza zvidzidzo zvavo vamuchange muchipembera navo?
Tichange tichipemberera mapoka atingati matatu kana mana vekuuniversity vakagraduata nemaundergraduate degrees avo. Tozopemberera vemamasters. Pane vamwe vanenge vakaita mapostgraduate, kwozoita vane madoctorates. So tichange tichipemberera vakaita zvidzidzo izvozvi, uye tichange tichitaura kuti kapembererwe katichaita kachafamba sei.
Chii chasvitsa kuti muronge mabiko aya sesangano recosda?
Chasvitsa kuti tinge tichironga kupemberera secommunity ndechekuti chinangwa checosda takatarisana nevana vanogara kuno kudiaspora ndechekubatanidza vana vanobva kuZimbabwe kana mhuri dzinobva kuZimbabwe, uye nekupa vanhu mikana yekuti vasangane vachifara nekuonana. Saka tiri kuda kuti tizadzikise chinangwa ichi. Ndo zvakaita kuti tive nekuumba sangano recosda, because tinoda kuti tiite mhuri dzeZimbabwe dzibatane pamwe chete kana vari kudiaspora kudai. Uyezve chimwe chinangwa chedu, takaona kuti pakaitika denda recovid vamwe vakagraduata asi havana kumbopemberera necommunity. Saka toda kuti tizadzikise ipapo vanhu vafare vachifarira fundo dzavo.
Muchaunganidza sei vese vamuri kutarisira kuti vange vari pamabiko aya vakapedza zvidzidzo avo?
Tichazivisa vanhu vakagraduata kupfurikidza nemaWhatsApp groups ari mucommunity yedu ino yeDMV. Pane vanotitikasenda information ikoko, vanhu vanobva vaziva. Asi tinenge tichikumbira kuti vanenge vakagraduata vanotitumira email kuemail yedu yecosda inoti cosda@cosda.org. Kana vatumira kudaro inoenda kuna sekretari wedu, tobva tazoziva tobuda nelist yekuti oh, ava ndivo vakagraduata ava, ndo vatinenge tichizopemberera. Saka hazvinhu zvinenge zvakarongeka, tichatotumira shoko racho kucommunity pavhiki iri kutevera iyo.
Ivo vamuri kutarisirwa kukoka ava vane chavanotarisirwa kubhadhara here kuti vanga vachizopinda mumabiko aya?
Mabiko aya achange ari asingabhadharwi. Isusu sesangano recosda tichashanda zvikuru kuitira kuti tione kupa vanhu ava zuva ravo rakashongedzeka zvakanaka.
Ko, mune mibayiro here yamuchapa?
Hungu, tine mibayiro yatichapa inenge iri yakatenderanwa nechikwata checosda inoitawo kuti vakagraduata vange vachinyemwerera.
Avo vanga vari sachigaro vecosda vaJona Masiya vachitaura vari parunare kuWest Virginia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvekutarwa kwemusi wa23 Nyamavhuvhu sezuva rekuita sarudzo munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika yave kukonzera makakatanwa negakava, vamwe vachiti dhora remuZimbabwe rinofanira kumbosendekwa parutivi, asi vamwe vachiti rinofanira kuramba richishandiswa. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 31 kwekwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sizwile sonke ukuthi kuphumile iproclamation etsho ukuthi amalanga ama election aya kuba khona ngemhla ka 23 August njalo le nomination code layo ukuthi yahlala nini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usephawule ilanga likamhla ka 23 Ncwabakazi ukuthi yilo okuzaqhutshwa ngalo ukhetho olukhulu lwalonyaka.
So it is important that as the players get together, those who are establishing plans for how they change the next state, we get together.
Umhlangano wabahlanganiso yabakumsebenzi wokwemba elizweni eChamber of Mines walonyaka uqale namhla eVictoria Falls. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe omhlaba ole USAID solunike iZimbabwe usizo lwezigidi phose ezisitshiyagalolunye zamadola eMelika $8.7 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephawule ilanga likamhla ka 23 Ncwabakazi 2023 ukuthi yilo okuzaqhutshwa ngalo ukhetho olukhulu lwalonyaka lokudinga amakansila, amalunga edala lephalamende kanye lomongameli welizwe leZimbabwe. Lokhu kuphume kugwalondaba lukahulumende ole Government Gazette. Umlondolozi Ndlovu usipha lolo daba.
Umongameli Mnangagwa uveze kugwalondaba lukahulumende olwe Government Gazette ukuba ukhetho luzakwenziwa phansi komthetho we-Electoral Act ovele ukhona manje. Ubike njalo ukuthi idale lokubhalisa kwalabo abazancintisa kukhetho lolu ele-nomination court lizahlala e-High Court mhlaka 21 Nhlangula. Umphathi ntambo zomthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende wethulele ilanga elandela umthetho.
Umthetho lo okhona okhetho yozawusebenzisa akulalapho okulotshwe khona ukuthi akukho emthethweni lokhu.
Lokhu kusekelwe ngummeli weChegutu West ePhalamende umnumzana Dexter Nduna owebandla leZANU-PF.
Ngibona kukahle ngithe ngikhangela ngabona ukuthi upresident uhambe khona endleleni kanye ukhuluma ngendaba yama-election, last election 2018, indaba yama-dates. Ngibonile sibili utshaye kuhle sibili ehambisa khonapho khonapho, wakhuluma njalo indaba yama-days awe-nomination, wakhuluma ama-courts awe-nomination. So upresident utshaye khona ngakhona sibili.
Kodwa ummeli wenkulumane edale lephalamende umnumzana kucacaphulu owebandla le-Citizens Coalition for Change CCC uthi kuzamele ezinye iziqondiso zomthetho zihle ziqale ukulungisiswa ngesiphangiphangi idale lephalamende lingakaqedi umsebenzi walo.
Nxa singakhangela u-section 147 subsection 1 wesisekelo selizwe i-constitution ithi impilo yephalamende iphela ebusuku at midnight ebusuku ngo 12 o'clock ngelanga elandulela ukuvota kwakuqala, okuthi ukuthi mhla ka 22 at midnight iParliament yiko lapho ezaba officially dissolved khona, impilo yeParliament izabe isiphelile. Nxa ngifuna ukugcizelela kakuhle ukuthi mina njengo-member of Parliament ngizakuma ukuhola mhla ka 22.
Ummeli weBinga North edayele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC uthi isikhathi kasabavumeli ukuthi kwenziwe inguquko efunakalayo emthethweni ekhona manje okulakho ukuphazamisa ukhetho.
Ye namhlanje sizwile sonke ukuthi kuphumile iproclamation echo ukuthi amalanga ama election aya kuba khona mhla ka 23 August njalo le nomination court la ukuthi yahlala nini. Kujwayelekile njalo kuyaziwa ukuthi khona iconstitution yeZimbabwe yona ithi nxa umthetho okhuluma ngama election ungakenziwa ngelanga lapho uqanjwa khona ilanga lama election, kuthi ukuthi lo mthetho awuye kusebenza kuma election wona lawo alomnyaka.
Ukubekwa kwelanga leli ukuza ngemva kokuba ingcithi kwezomthetho lesisekelo sombuso welizwe zisithi akula mthetho ovunyelwa ukwethulwa okhangelane lokhetho nxa ilanga lokhetho selithe labekwa. Ezinye ingcitshi zithi lokhu akulandaba zisithi uhulumende uzasebenzisa imithetho evele ikhona. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umhlangano wenhlanganiso yaba kumsebenzi wokwemba elizweni eChamber of Mines Zimbabwe walonyaka uqale namhla eVictoria Falls. Ingcwethi zalolu hlangothi ezidlula amakhulu amathathu zizabe zithe gwaqa kuleli dolobho onsuku ezine zibonisana ngendlela ezingathuthukisa ngayo umnotho welizwe ngokwenziwayo. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Lo mhlangano uvulwe ngumqondisi kahulumende kuhlangothi lweMines and Mining Development, umnomzana Walter Chitando, yena okhuthaze osomabhizimusi lamankampani akulumsebenzi ukuba basebenze ndawonye ukuze kuvinjwe ukuthatha kwezenjwayo zeZimbabwe zisiyalungisa impahla kwamanye amazwe okufana lokwelithium lokuningi okwenjiwa elizweni. Uchitando uthi ilithium isetshenziswa ukulungisa amabattery ezimota ezihamba ngogetsi labomakhale khukhwini, ethi ulethemba lokuba yiyo engaguqula isimo somnotho welizwe.
So it is important that as the lithium players you get together, those who are establishing plans for value addition to the next stage, you work together.
Ngakho kubalulekile ukuba njengabembi belithium limanyane. Kubalisela lalabo abaqalisayo. Njengohulumende asisoze silitshele ukuba ubani ngenze lokho ubani lokho.
Umholi wenhlanganiso yabembi eChamber of Mines umnumzana Colin Chibafa utshele umhlangano munye ukuthi basemizameni yokukhulumisana labasakhulayo ukuthi babone indlela abangaphathisana labo ukungena emsebenzini wekwembiwa kwelithium le.
Put matters into perspective and to allow for dialogue from an informed position.
Sile themba ukuba lokhu esiza kuhlafuna lapha silethulele khona njalo uzakwenza ukuba kwazakale ukuba sime ngapi ngezeluthium. Njalo siza kuba labaqeqeshi abalolwazi ngalokhu abazoxoxisana lathi ukuze sibe zingcitshi kumhlaba wonke ngezokwenziwa kwamabattery eluthium.
Umhlangano waba kumsebenzi wokwemba elizweni oweZimbabwe Chamber of Mines Conference walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Creating Growth Enablers for the Mining Industry. Kusenjalo unkosikazi Nicole Johnson ongumqondisi wohlangothi lwePolitical and Economic Section ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe wethule inkulumo kulomhlangano ebiphansi kwesihloko esithi Mineral Security Partnerships. Yena ke ukhuthaza ukusebenzelana kwamankampani labasomabhizimusi abakumsebenzi wokwemba lozulu walapho abasebenzela khona.
This includes projects that demonstrate responsible stewardship of the natural environment, that access and acquire land through consultative and participatory processes, that commit to meaningful engagement and transparent communication with the communities affected, that ensure safe, fair, inclusive, and ethical workplace conditions.
Lokhu kugoqela ukuphatha kuhle imvelo, ukumanyana labanikazi balezi ndawo, njalo ukungabambi ngamandla ukungena endaweni zabanikazi lisiyakwemba ngokungela sivumelwano, kanye lokubona ukuba lapha elemba khona aliyenzi inkohlakalo kodwa liyaphakamisa ngezomnotho kuzulu waleyo ndawo.
Abe Chamber of Mines bathi umsebenzi wokwemba eZimbabwe ngomnyaka odluleyo ulethe inzuzo kungcebethu yelizwe engaba ngamabhiliyoni phose ayisithupha, 5.6 billion US dollars. Lo nyaka bathi linzuzo ingakhuphuka ngesilinganiso sokwedlula okulithumi ekhulwini, 10.4%. Bathi kodwa kungaphathisa ukufezwa kwemithetho efana lowe Mines and Minerals Act, Indigenization and Economic Empowerment, iMinerals Development Policy, Local Content Policy kanye lezokusetshenziswa kwedola leMelika leZimbabwe abasebenzela khona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe omhlaba ole-USAID solunike eleZimbabwe usizo lwezigidi phose eziyisitshiyagalolunye zamadola eMelika, $8.7 million. Imali le ngeyokuthengela ukudla abantu abafika inkulungwane ezingamashumi ayisithupha lengxenye, 65,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenziwa phansi kohlelo oluqhutshwa ngabohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-World Food Program, WFP, ezigabeni ezinhlanu eZimbabwe kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Imali le izancedisa ukuba uZulu abe lokudla, ukubolekwa izimali kwabantu abasemaphandleni kanye lokwakhiwa kwemigwaqo lokuphathisa inhlelo zokulima emaphandleni. Indawo ezizathola usizo lolu zibalisa iKariba, Maswingo, Mwenezi, Rushinga lwezishabane. Ekhuluma kulombuthano umholi we-USAID eZimbabwe, umnumzana Rams Gautang, uthe eleMelika lizimisele ukusiza uZulu weZimbabwe.
This assistance will support approximately 66,000.
Usizo lolu luzaphiwa abeZimbabwe abafika 65,000 abaseRushinga, Maswingo, eKariba, Mwenezi lasezishabane. Abantu abadubekayo eZimbabwe bahlukumezwa yikuguquka komkhathi.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana eBeth Sibindi uthi iWFP yenze kuhle ngoba indlala ibhahile emaphandleni.
Ethokozisayo kakhulu ngoba ilizwe laseZimbabwe uzananzelela ukuthi umkhathi ubungekho two kind kwayo ezinye indawo kwanye amanye ama-regions. Izulu likelana kakhulu, yebo kambe kwezinye indawo, kodwa kulezinye indawo ezingatholanga izulu. So i-donation le elethwe zinhlanganiso zaphetsheya into ethokozisayo ngoba izaletha izaqeda indlala singathi kwezinye indawo ezingabe zidinga uncedo lokudla.
Kusukela ngomnyaka ka-2011 abantu abafika isigidi lengxenye 1.2 million eziqintini ezifika amachuma amathathu 30 sebethule usizo olusuka kwabe-WFP incedizwa luhlangothi lwe-USAID. Kusukela ngomnyaka ka-1980 i-USAID isiphathisele eZimbabwe kunhlangothi ezijeneyo zempilo ngamabhiliyoni edlula amane lengxenye zamadola eMelika, 4.5 billion US dollars. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-US Secretary of State u-Antony Blinken wethekelela kwele Sweden lapho akhuthazaze eleTurkey ukuthi licabange kutsha ngokuthandabuza kwaloko ukuthi ele Sweden livunyelwe ukuba lilunga lomanyana weNATO. Ele Turkey lethesa iSweden umlando wokudlelana lamanye amaqembu alusana lohulumende awubona njengokudlulisa amalawulo ama-terrorists. Ele Melika libikwa liza kwengeza uncedo kwezomvikela kwele Ukraine olubiza izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola, $300 million. Lolu ncedo luzabhathisa ukuthenga inhlamvu lezikhali eziningi zama-missiles nokuthuthukisa ulwazi lwemitshina yakulezi nsuku kwezemvukela. ELeMelika lathembisa ukunika ele-Ukraine amabhiliyoni phose amane amadola, $37 billion, ngemva kokuhlaselwa kwalo ngele-Russia nyakenye. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezilama permit, eZimbabwe exemption permits, zithi zikhathazeke kakhulu ngokungethulwa ngesikhathi kwesinqumo somthetho ndaba sokuthi bayahlala loba bahamba mhla ka 30 Nhlangula okulilanga lokugcina lokusebenza kwamapermit abo. Uthu sokhumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkokheli zamabandla zombusazwe lenhlanganiso ezimela abantu beZimbabwe kwele South Africa bathi ukungethulwa kwesinqumo semthethwandaba ngesikhathi sekulethe ukuhlukumezeka okukhulu kuzalwane zeZimbabwe lezi. Zithi nengi labeZimbabwe laba abazange bafake izicelo zamanye amaphemiti ngoba besazi ukuthi abalazo izinto ezifunekayo ukuze bawaphiwe. Kulabo ke abafuna ukufaka izicelo sebethole kuphela imvumo yokuthi bafake izicelo zamaphemiti okuyinto inengi elingakayenzi. Abalabantwana esikolo abazi kumbe babakhiphe bahle baqale ukubopha imithaqana yabo. Abalezindlu izimoda ngokunye labo abazi loba bathengise bagcine imali ezikhwameni zabo. Umgcinihlalo wehlanganiswe lwela amalungelo abesifazane ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi nxa bekhangela isimo sabo becabanga ukuthi sekusele nje amaviki ambalwa isinqumo somthethwandaba silokhe singakaphumi bafikelwa kwesaba okukhuluma.
So kuba yenza baphile bengazi ukuthi benzeni, abazi noma baye emuvombe baye phambili, bamile ndawonye kulindwe leso sinqumo senkantolo, njalo kunzima futhi lokuthi bahlale balinde isinqumo senkantolo benga-applyanga ama-waiver. So now izinto sezingi-2, u-apply waiver ngaphulinde isinqumo senkantolo, abantu bahlezi sebephila nzima abasazazi ukuthi benzani.
Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi lusizi lodwa kwabeZimbabwe laba.
Ukudileya kwejudgment kuchiya impilo zabantu ziphansi kwenselela nengcindezi ebuhlungu kakhulu ngoba phela manje abantu babheke ukuthi bangahlela kanjani impilo zabo. Beseba nama-bank accounts, beseba nabantwana abaye ezikolweni, beseba nama-business awa-registered. Konke lokho kuzoba nzima kakhulu ukuthi kuqhubeke phansi kwengcindezi. ukuthi khona abasavunyelwa ukuthi babe abahlali bakulelizwe.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqakuthi Mabena uthi impilo zabaningi vele seziqalile ukuchitheka.
Into yokuqala abayilindileyo ukuthi uminister uthini njengoba u-30 June esefika abantu bengathola ama-waiver belokhu besa-apply ngoba la mabhanga la sebhalela abantu izincwadi. Okwesibili abakulindileyo yokuthi isigwebo esizakhitshwa inkantolo yisigwebo esizohambisana lalokho abama-ZEP abakucelayo kumbe sizobachitha.
Kodwa ngegqwetha elimela abanye beZimbabwe laba abaphikisana lokwesulwa kwamaphemithi abo umnumzana Simbachi Thando uthi abeZimbabwe laba bazilungiselele ukulinda okwedlula lokhu abacabangelayo.
Nxa isinqumo somthethwandaba singachitha isicelo sethu siyabuyela emthethwandaba siyephikisana lalesi sinqumo.
Ugatsha lwendaba zasekhaya lona aluzange luphendule imibuzo oluyithunyelweyo ngodaba lokuthi kufanele benzeni abeZimbabwe laba njengoba selidumela emansumpeni belokhu besalinde isinqumo somthethwandaba. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngenguthuso Khumalo.
Usigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosikazi Isabelle Ndlovu odabuka eZimbabwe osebenza kwele Bhilithane unenhlelo ezinengi ezinceda abantu emaphandleni. Inhlelo lezi zigoqela ukuvuselela izibholane, ukulungisa impompi zamanzi eTsholotsho District Hospital lePhumula Mission Hospital lezinye. Uxoxa ngenhlelo lezi leStudio 7.
Ngidabuka eTsholotsho ecawula njena igula likabili line. Ngingumama onamajaha amathathu akhulileyo, ngugogo. Ugogo onesihelo, onozwelo necommunity nezizalwane zakubo. Ngiyaphatheka kuma-groups ancedisa umphakathi wakithi. Ngi-one of the member yeTsholotsho Community UK. Sincedise isibhedlela seTsholotsho ngokusifakela ama-curtain ward ye-maternity le-ward yamadoda leyabantwana le-labor ward. Saphinda sancedisa ukuba lungisela ibhohole eyayifile sangenela bethatha amanzi kude. Sadabukelwa ngabomama abazithole bebethatha amanzi kude. Sadonsa amanzi lawana, sawulungisa umgodi lwana, sathenga izinsimbi, imaterial yonke nje yokwenza ibhohole ibe la manzi eduzane lamawadi. Sathenga konke lamajojo, lamasola, adurayo mpela amasola esathenga e-South Africa, sashipa safana laphayana.
Kuyini okwenza ungene kunhlelo ezinje?
Ngizalelwe esibhedlela ebesingesama missionaries. Isibhedlela lesana ama-missionaries ayeka futhi. Kuthiwa yiPhumla Mission, sasingesama-brotherin. Indawo engiphuma kiyo yindawo uhulumeni ayikhohliweyo. Engingakubeka ngaleyo ndlela. Asila migwaqo, asila zikolo eziphilayo, asila zibhedlela lamaklinikhi okuphilayo. Yikho ngisithi uhulumende usikhohliwe kucala lapho engizalwa khona emhlubulweni waseCawula nje. Ngase ngibheka ukuthi itholotho leyo ikhava amawadi angu-21 ku-committee member e-Tholotho Hospital, UK community. Ngahlelelwa luhlupho engaluthola lusenzeka ezibhedlela ngamehlo ami, yikho kwangenza ngasukuma.
Yes, singathi kukhona okunye njalo elikwenzela abantu khona ngale eTholotho.
Yes, ekhaya eTholotho ngibe involved the community yakhona ngale eTholotho phansi ekhona leCawula. Sahlangana saba libumba sathaya imali sagubha idemele seligqibekile esathiya seligelelwe ngusmith ngenxa yokuthi indlovu ngale ziyagqibela amadamu lawana. And then beabadala bebehamba umango omude besiya kukha amanzi kude, sabona kufanele ukuthi sagubhele idamu leli eliduzane lemizi yabo, saligubha ngemali yethu futhi. Plus futhi asotholotho yodwa i-hospital ilana. I-Phumla Mission yona leyo siyifakele amasola, si-less than 10 of us involved by first born ingumntanami uNhlanhla Ndlovu. Le gqupu yasegolisa salungisa futhi umgodi futhi wezinwa ukuthi kungenise amanzi futhi e-Phumla Mission futhi. Nesivalo bebengenela zinyoka mahlabezulu besemawadi. Nisuke ngekhaya futhi yokwelatshwa kodwa ukucina siyathola ukulunywa zinyoka khona ngale kumbe nibhova wezinta. Izivalo bezifile sesizifayile izivalo. Njalo futhi during the pandemic bengithenga i-grocery 50 kg impuphu cooking oil for isibhedlela sona leso esephumula ukuthi bazisize ngokuncane benginakho. Njalo akusikho khonokho kodwa ngingakhonsulta yi-member ye-church yeChumi Nambili ukuthi siyakhele ugogo owayesekhuletha okuthiwa ngugogo uMhlongo wasendaweni yasePlumtree eMpimbila eline engingakwaziyo khona. Ngaba u-adimini ngaqoqa abomama samakhela indlu and she is late now. Nigela ku-community ukuthi ma bengayenza indlala i-creche kumbe i-women club singajabula ingasetshenziswa ngumuntu oyi-one bayisebenzise bonke njengoba umama uMhlongo watshona. Njalo bengisenza ama-food parcel Mahlabezulu nabangani bami abangu-3 Mrs. Molin Vundla noSikhonzile Ndebele. Sesithenga ama-food package ngokubulawayo sisizile imo lezithile eNtumbane, leNyulo Bengula, nePhumla South naseNkulumane 12. Angimanga khonapho ngiyaphambili nabantwana kunabantwana enginikelelekayo i-school fees. Yisihelo nje engidabuke njalo naturally enginaso. That's my calling. Lubizo lami ukusiza.
Unkosikazi Isabel Ndlovu udabuka eTsholotsho eZimbabwe. Ubekhuluma le-Studio 7 ese-London. Uqhubekela phambili ukukudeka kwedola leZimbabwe osokuthengiswa impahla etshiyeneyo ngedola leMelika atsho eleZimbabwe. Kulabanye abathi lokhu kubangelwa yikulungiswa kwempahla etshiyeneyo elizweni kusetshenziswa idola leMelika. Amavinkili amaningi labathengisa impahla emigwaqweni kabasamukeli idola leZimbabwe ngenxa yokuwa kwesisindo semali yelizwe. Zokuthengiswa impahla ngedola leMelika elithengwa emkambo wensita ngamadola eZimbabwe afika inkulungwane ezine, 4,000 Zimbabwe dollars. Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezonoto okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions, uthi idola leZimbabwe seligugudeke okumangalisayo.
Intengo yokudla, intengo yezimota, intengo yefurniture, okwakhisayo, isamende, konke sokuqongile. Kukanti nxa abantu bengena esitolo bethwele izimali zabo ezemholo asisasebenzi lutho ngenxa yokuthi intengo zakhona sezibhalwe ngeyimali zaphandle, ama-United States dollars. Kungahlupha ukuthi umuntu athi isizathu yilesi, akula sizathu esisodwa. Kodwa engibonayo ukuthi mina ngenxa yokuthi kule mali ezohlobo ezimbili, ama-US dollar leZimbabwe bond, i-bond dollar lesilayo le, laba abathenga izinto zokusebenzisa ukulungisa ukudla ngaphandle kwelizwe. Basebenzisa amadola. Amabhenki ayasilelwa ngamadola. Sokusuthuthi nxa befuna ukuthenga izinto ngaphandle kwelizwe. Sebengena emsikeni omnyama lapha khona amabhondi akhona evele ehlupha. Yikho intengo yedola isizakhwela izaqonga. Ye uhulumende na uthi yena hachi imali yokuthenga ngaphandle ikhona ikhona emabhenki kumbe isiphaleni esikhulu sethu. Kodwa lo asoqiniso ngoba siyazi sisasisa kubona ukuthi ngezikhathi eziningi imali eziphunyiswa lapha eZimbabwe ukuthi sithengiswa igold, igolide, idiamond, ilithium. Imali lezi kaziphenduki eZimbabwe. Yikho kwenza ilizwe lisilelwe imali yangaphandle.
Ungwenya uthi kuningi okumele kwenziwe ukuze lingawe ngamandla idola leZimbabwe.
Into yokuqala ukuthi kayisonto engalungisiswa nje namhlanje. I-Reserve Bank kayibe libhenki, ibhenki elilungisisa imali yeZimbabwe lingaqondana ngokwembusazwe. Okwesibili, akufanelanga ilizwe lisebenzise imali yangaphandle ngoba imali yangaphandle nxa iqinile iyaxotsha imali yaseZimbabwe engaqinanga. Kufanele kwenziwe umthetho wokuthi imali yangaphandle kayisasebenzi lapha eZimbabwe. Kodwa nje nxa kusenziwa njalo kufanele kulungisiswe ukuthi imali zonke ezingenayo zingene emabhenki. Abantu abalungisa izimpahla lapho nxa bethengisa impahla ngezimali ezalapha eZimbabwe kuba ngcono. So ingathi khona into ezintathu zomezi ukuthi ibhenki kayilungisiswe imali yangaphandle ingasebenzi lapha ukuthenga ezitolo ama-business, njalo ama-business, kabe ngama-business asebenzisa imali yalapha ukulungisa impahla zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Angelstone Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Sibona isimo somnotho okwamaviki lawa adluleyo sisiba sibi kakhulu. Amandla edola laseZimbabwe, emali yeZimbabwe awile kakhulu emkambo. Kwasekusidala futhi ukuthi kulokunye futhi okungahambelaniyo intengo zama-basic okudliwayo ziqanise kakhulu okwamagama ma uthenga ngemali yaseZimbabwe. Okutsho ukuthi abantu abaningi abahola le mali yaseZimbabwe eyasekhaya abasenelisi ukuthi baphile. Kutsho ukuthi isimo somnotho sesime manzonzo kakhulu, kwenza impilo zabantu zibe nzima kakhulu. Sibona njalo ukuthi kuya kuba sobala ukuthi abasibusayo abakho in control of the economy, kungazani kulamanye ama forces ayiwo abambe ezomnotho abadecidayo ukuthi irate ivuka imalini, njalo lokudla kukhwela kusiba intengo yokudla ikhwela isiya kumalini. Kona lokho kutshengisa sobala ukuthi abantu sekusebe ku election mode, lalabo abangemuva ababambe intambo behind scenes abafuna ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni sebesiqalile ukusebenza ngamandla, ngoba ma kungayiwa ayikhethweni umkhonomi uguqe ngamadolo. So kutsho ukuthi abantu ikakhulu abemadolobheni bazavota bezondile.
Kusibanda uthi ukudla kugcwele okumangalisayo okwenziwa eZimbabwe kodwa kubiza imali ephezulu.
Impuphu njengesibonelo igaywa khona apho ekhaya eZimbabwe, kodwa ukuthi ikhweleleni akususiseki ukuthi why ikhwezwa intengo yayo ize ifihlwe icinakale ingasatholakali ezitolo. So kutshengisa sobala ukuthi ama handlers alaba ababamba economy behind scenes seku election mode sokulwiwa ukwenzela ukuthi abantu bazonde bahambe ekhethweni bezondile. So kuyinto enzima kakhulu. So ke sesikuzabonakala ukuthi uhulumende uqine okunganani ekuthini alungisise lolu daba. Ngensuku zikaMgabe wakuvuka kulama directive abantu abezitolo bagijinyiswe, kanti lapha sibone uminister wezomnotho usikhwica mfundo uprofesa Ncube ezama ukuthi ama market forces abe yiwo aregulatayo, kodwa kuyakhanya nje ukuthi kakusebenzi.
Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube. Lingakhohlwa kuLive Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labazombusazwe ngokwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa okosuku lokuqhutshwa kokhetho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesang injabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.